Mosare Joilini Achurunde momo vakapinda muchirongwa chekubatirwa mari kuti vagozokwanisa kurapwa kana vasangana neurwere. Mosare Nyachuri vanoti zvisinei nekuva nemedical aid pavakasangana neurwere hwababa vavo munguva shoma yapfuura, insurance yavo yeutano iyi yakarambwa kuchipatara. Izvo zvakazoita kuti vaite chipatapata kutsvaga mari yaidiwa kuti baba vavo varapwe.
Medical aid yacho inonzi haichakwanisi kunge ichikubetsera kuti urapwe. It's either unobhadhara mari yako wozonoclaima mari yako kumedical aid society yako. Ini ndakaendesa baba vangu vachirwara kuchipatara vaine medical aid card ravo, vakanzi hatikwanisi kunge tichiritambira. Takatozotsvaka mari yekuti vange vachiwaniswa kurapiwa.
Vasimba Rashid James Tafire Nyika vanotungamirira sangano revashandi vemakanzuru reZimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vashandi vekanzuro yemuHarare vaine insurance yeutano, vashandi vazhinji vekanzuro havasi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu vanotarisa nezvemamedical aid ngavatarise vachiona kuti kana mushandi akabatirwa mari papayslip mari iyoyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachigaro weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tatsunga vakaudzawo Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda yePremier Medical Aid Society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Titaura nenyaya yemashortfall uye kwaunofanirwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yePrismas.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance eutano rinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa, vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyange vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei, ine mari muhomwe handina. Utano hunofa hwaderera, vanhu havachagoni kunorapika, voenda zvigwere zvakomba, vofiwa ruzhinji.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati mainsurance eutano akawanda haasi kushanda kunana chiremba, vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Mamedical aid haasi kubhadhara in time, saka wedha wabhadhara in zig kana kuti in US dollars, ichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Dzichitevedzerwa nemamedical aid society vabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reassociation of healthcare funders of Zimbabwe iro rinomirira mainsurance ese anoita nezveutano, amai Shuvai Koti vati vai vasingakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa nestudio 7 kwavari, vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita seiwaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro pachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagowana chinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira, asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rino vaDouglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekuzadzisa Section 76 yebumbiro remitemo yenyika iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.